maita basa mkoma junga kande miri nekundibata ndinofara chose zvechokwadi ndiri kuno kuCanada ndakatanga kushanda kuno mugore ra 2020 muna kubvumbi ndiri kushanda ndiri kumaini inoita basa rekuchera iron ore kumaini uku ndiri kushanda ndiri kubazi kana kuti kubandiko rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda nezviwanikwa uye kudzidzana kwemaini kana kuti kambani iyi nemacommunities akatenderera.
Ii basa ramaiita muri kuZimbabwe here iri mukoma Philip?
Basa iri ndakazoritanga ndauya kuno uye zvizhinji zvebasa izvi ndakazvidzidzira kuno. Asi pane zvimwe zvandinoita pabasa iri zvandakadzidza ndichiri kuZimbabwe uye zvandaiita pananga ndichiri kushandira ndiri kuZimbabwe.
Tinozwa kuti kunyange muri kushanda muri kuCanada, kuZimbabwe mune sangano rakazvimirira ramuri kutungamira. Mungatikudza kuti zvakamirawo sei?
Chokwadi, pane sangano re-Youth Initiatives for Community Development ratakatanga mugore ra-2015 randinobatsidza kutungamira nekuona mafambiro ebasa musangano iri.
Muri kukwanisa sei kubata mabasa maviri aya?
Kunyange ndiri kuno kuCanada, ndiri kukwanisa zvakanyanya kubatsira sangano re-Youth Initiatives for Community Development kuZimbabwe nekuti basa nekambani zvandiri kushandira kuno zvinondipa mukana wekushanda pamwe mabasa e-Youth Initiatives for Community Development akaita se-fundraising kana kuti yavanoti resource mobilization uye kumboenda kunoona mashandiro esangano iyi.
Mungatitsanangurira kuti zvii zvinoitwa nairo sangano ramuri kutaura nezvaro ramunotungamira izvi?
Youth Initiatives for Community Development inoshanda nemapazi akasiyana-siyana ehurumende newechidiki mumaruwa munyaya dzezvebudiriro uye mukuedza kupa wechidiki dzidziso uye zvikwanisiro zvinoita kuti vange vari vanokwanisawo kupinda muzvirongwa uye mabasa ekupedza kutambura poverty muchirungu. Sangano re-Youth Initiatives for Community Development iri rinoshandira mumatunhu ekwaMutoko, Mudzi neUzumba Maramba Pfungwe mumaShonaland East Province.
Munoshanda nevechidiki vane makore api?
Youth Initiatives inonyanya kushanda nevechidiki vane makore anobvira pagumi nesere 18 kusvika pamakore makumi matatu nemashanu pa 35 years.
Zvii zvamungati madzidza mukugara kwamaitawo muCanada?
Mukugara kwangu muno muCanada ndadzidza zvinhu zvakawanda chaizvo mukoma Jonga. Zvimwe zvandanyanya kudzidza muno inyaya yekutungamirira vanhu kana kuti yatinoti iyo leadership muchirungu. Ndadzidza zvakawanda pakutungamirira uye pakushanda nevanhu vane pfungwa uye muonero yakasiyana-siyana uye pakushanda nevanhu vanobva kwatingati kuma different political, religious, social, economic, cultural and sexual background.
Mune matambudziko amungataurawo here amakasangana nawo akakonzerwa nekushanduka kwemararamiro amaita kuZimbabwe nezvamaakuita nhasi?
Mukoma Jonga, magariro nemaitiro atinoita zvinhu tiri kumusha kwedu kwaMutoko kana kuti kuZimbabwe at large akasiyana zvakanyanya nezvinoitwa kuno. Saka dambudziko randakanyanya kusangana naro raive dambudziko rekuchinja kwemagariro nemararamiro atinoita kumusha yavanotiyo muchirungu culture shock.
Saka makazokwanisa sei kukunda dambudziko iri?
Ndakakwanisa kukunda dambudziko iri nekudzidza uye kugamuchira kuti magariro nemararamiro emarudzi akasiyana-siyana.
Totarisa ramangwana, munoona rakamira sei?
Ramangwana rakajeka chaizvo mukoma Jonga.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva?
Shoko ratinoda kusiyira kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika nderekuti ngatiedze nepese patinogona kubatsira mabasa nemaprograms ezvebudiriro ari kuitwa kumatunhu kana kunharaunda kwatinobva nemunyika yedu uye kuti tinge tiinewo chikamu chatingabati mukuedza kubatsira kana kucontributa kuNational Development Strategy NDS 1 and Vision 2030 yenyika yedu yeZimbabwe.